Zuri tachona kuti hurumende yemuZimbabwe nezvaanopiwe kunodaka navajob scholar vane vanomiriri mudare reparamende yezungeza yese. Ichokwadi kuti utomiririri mudare reparamende unenge uchitoita zvamatongerwe nenyika. Panovazvewo mutongeri sachigaro Citizens Coalition for Change, CCC. Zvakare ibasa rezvematongerwe nenyika iroro. Ndozovazve kuita mhere nemwana wakatendwa. Zvinoreva kuti zveuri gwita unenge uchiita futi zvinhu zvamatongerwe nenyika. Saka zviri tachona kuti baka racho radzama mukaona kuti vakava vakasunga munyika yeZimbabwe kwenguva yakawanda inotokana kusvika kumakuminyanomwe zvinotaridza kuti baka racho igurusa.
Vadzikiti, munoti nenyaya iri mudariro iyi yekuramba vasikala vave muusungwa?
Kugara kwavajobsikala muusungwa kunoenderana nemutemo wenyika yeZimbabwe pakuti pane magrounds anofanira kunge achionekwa nedare rijimhosva ekuti vasikana vanga vachipiwa bhero. Vane maprevious issues avanga vaina vari kuzivikanwa pamutemo ari related to the same offense yavari kuchadzwa nayo parizvi. Saka zvinoreva kuti matare anenge aine mareasons why vachiri kukwanisa kuti vavape bhero panyaya iyoyi, inyaya yekuti the repeated offender of the same offense. Matare eZimbabwe anozvimirira oga pakutonga nyaya. Saka kuti titi isusu zvava political as if majudges nemaprosecutors kana kuti nevachitutsi varipo mumatare edzimhosva apolitical yekuti ane problem. Inyaya yekuti tinoziva tose kuti mupastate pete pane zelegislature, pozita the executive, pozita the judiciary. Saka zejudiciary ndo iri kuita basa yainofanira kuita pamutemo.
Regai tiende kuna Dr. Zembe. Dr. Zembe, manzwa zvataurwa navadzikiti hanzi vasikala vari kungobatwa nemutemo kwete zvematongerwo enyika.
Aiwa, vasikala havana kumbopara mhaka munyika ino yeZimbabwe. Pose pavakapinda mumatare vakangochonurwa. Saka iko zvino vakabatirwa fungidziro. Fungidziro handi mhosva. Saka hapana mhosva yavakapara, hapana mutemo wavakadarika. Mutemo unongoonekwa kuti wadarikwa chete kana nyaya yapinda mudare ikadziviwa kare rikazoti ndiwabata nemhosva. Patii nenhasi vasikala havana chavakambokanganisa munyika muno.
Vadzikiti, tinoona kuti venhengo dzezanupf vanenge vapomerwa dzimhosva vanongoenda kumatare edzimhosva vachipiwa mikana yekubvisa mari dzechibatiso zvisina kana dambudziko. Hakusi kuti here mutemo uri kutarisa kuti munhu abuda mumbamani?
Hazvisiri izvo pakuti izvo zvatitarisei nyaya semamiriro ayakaita. Nyaya yakatomirira pakuti iyi mhosva yavasikala ine chaji yayo, mhosva yayo mumwe nemumwe ine chaji yayo. Saka ngaitariswe nechaji yayo mhosva yacho ichibva yasazanurwa nechaji inenge ine mhosva iyoyo. Tiri kuona isusu zveshuwa kuti mhosva yavasikala ine mapolitical connotations pane zvaiitika panguva iyoyo. Inyaya yekuti ndo vakatanga kuita musangano wezanupf panyaya yakanga iri very independent. Ndo vakatanga zvakare kuchidzira vanhu kuti vaende kundorwisana sucha people.
Dr. Zembe, tiri kunzwawo mutungamiri webato reCitizens Coalition vaNelson Chamisa vari kukurudzira kuti sarudzo dzitungamirwe nesangano reUnited Nations. Munotiwo nekurudzira iyoyo?
Ndinodama chairo iroro. Ndo zvinofanirwa kuti vanhu vese veZimbabwe vatsigire nekuti Zimbabwe inhengo yeUnited Nations. Ndokuda kwokuti Zimbabwe haina kumboita sarudzo yakachena kubva gore ra1980 kwaakuchingoitwa sarudzo yokupondwa kwavanhu nokukanganisirwa kwavanhu.
Munoti vadziki tine kurudziro yekuti sarudzo dzitungamirwe neUnited Nations?
Mashoko evazviro tomezvishuwo pamusana pekuti Zimbabwe yaita maelections from 1980 vanga vachikundwa vachikundwa zanupf chiwina maelections. Saka isu tinotaura kuti maelections ekuZimbabwe agara achiitwa aine maobservers both from United Nations, SADC and African Union. Ende maobserva report anga achingobuda.
Dr. Zembe, pindirai tinzwe manzwa, mhindurei.
Boka rinonzi Zimbabwe Electoral Commission reziki harigoni kubata sarudzo yavanhu. Harina parakambokwanisa kubata sarudzo yavanhu nekuda kwokuti rinodemwa nemukuru wezanupf. Vanhu vanovhunduka izvozvi vanovhundukei? Iyo nyika ino iri nhengo yamakadzi iwaya.
Vadzikiti, mataura nyaya yekuti mapoka iwo anouya achiongorora sarudzo munyika vachiisa marecommendation avo. Asi tinoona kuti zvizhinji zvacho zvinokomekedzwa kana kukurudzirwa hurumende kuti iite nemasangano aya, hurumende haizozviita. Saka chii chinenge chizobatsira?
Chinoitika ndechekuti kana machange zuva aya nemarecommendations achinge atarwa nezvavo, anoenda kudare reparliament. Kunova kune maopposition political parties aya. Ikoko ndokwanofanira kunge achizvanura. Nekutodeliberata on machanges awana kuti the electoral act or the electoral system. Izvozvo havazviiti kazhinji kazhinji. Vanenge vari bhizi kutaura zvekusoropodza nyika kunziva chimambo vachidii, vachitaura kuti mareforms avanotaura nezvavaya arimo muhouse of parliament vanokwanisa kuti achinga ichizvitoreswa.